mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 27 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kujimakwani kakuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndi chiti ezvinoizviri mchurongwa cha nasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe, vari zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179. Eko kesh inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. Mabishop ekereke Anglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe Catholic Kambani Econet kuburikidza nebandiko rayo reEcoCash yazivisa nechitatu kuti vose vanoshandisa homwe yokufambisa mari yeEcoCash iyi vave kungobvumidzwa kushandisa mari inosvika zviuru zvishanu zvemadhora emunyika pazuva kutanga nezuro waikare. Kambani iyi yakabudisa gwaro raizivisa vanoshandisa EcoCash kuti mari iyi inenge ichibviswa pane chose chinenge chabhadharwa, kusanganisira kuendesa mari kumabhanga, kutumira mari kune vamwe, kana chero kungave kutenga airtime chaiyo. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko eEconet vafungai Mandivei vakati ichokwadi kuti kambani yavo yakabudisa mashoko aya, asi havana kukwanisa kutaura zvizhinji sezvo vakange vari mumusangano. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni danho iri riri pfungwa yeEcoCash, asi kuti zvinobva muurongwa hwemashandisiro emari hwakaparurwa zvondarapera navagavhuna vebhanga guru renyika Dr. John Mangula, uhwo vanoti ndihwo hwakatara mari inofanirwa kufambiswa chishandiswa EcoCash. Asi vakuchera vanoti danho rekudzikisa mari inobvumidzwa pazuva richatambudza vanhu, zvikuru varimi avo vatotanga kutenga zvikwanisiro zvokugadzirira mwaka mutsva wekurima. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJoga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti Econet kubudikidza neEcoCash vazivisa kuti vakubvumidza vanhu kuti vange vachishandisa $5,000 pazuva. Harisi danho kana kuti haisi pfungwa yeEcoCash, ipfungwa yakauya nagavhena weReserve Bank vaMangutya mumonetary policy yavo yevhiki rapera yakabuda muzvechishanu. Saka ava veEcoCash vangotedzawo mutemo sokuturwa kwavakaitwa navamangutya, ndozvakonzera kuti vange vachiunza danho iroro. Harisi danho ravara vakagadzira ivo kana kuti vanga vakafunga, nekuti ndinorangarira pavakapedzisira munhu waikwanisa kufambisa mari yaiita 20 kana 25,000 pazuva. Saka vanzi vaderedze nagavhena weReserve Bank kubudikidza nezvakaturwa mumonetary policy musi wechishanu chevhiki yapera.
Zvii zvamungati zvakanakira urongwa uhu kana kuipira urongwa uhu?
Urongwa wakanakira ndingangoti ndepe kuti vanhu vanga vachiita zvekutenga nekutengesa mari zvisiri pamutemo vanenge vasingachakwanisi kunyatsokuita izvi vakasununguka kubudikidza nekuti mari yachona yava kukwanisa kutenderedza ishoma kune vamwe vanga vakutoita zvekutengesa kana keshi vachianza nzira idzodzi dzanaiko keshi ndopazvinenge zvakanakira kuti vanhu vanenge vakukwanisawo kuchengetedzwa kubva kunhubu nenyanya idzi asi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu muno munyika urongwa unokwanisa kusazonyatso kufamba zvakanaka nekuti dzimwe nguva zvinhu zvaungada kutenga nekuda kutumirawo vamwe mari nekuda kubhadharawo zvinhu zvakaita semagetsi nemvura zvinokwanisa kudarika 5,000 ngatipe mifananidzo yavarimi vachaida kutenga mafetiraiza magejo namamwewo mainputs ingava mishonga nembeu tinoziva kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvine mitengo yakakwira zvikuru zvekuti murimi anenge akumanikidzwa kuti adzokere kuchitoro kaviri katatu kana asingagari padhuze neguta zvaakureva kuti akubuda mari yakawanda
ivo vanhu vanga vachishandisa ecocash iyoyi havagone here kungoshandura voenda kunoshandisa mabhanga
vanhu vazhinji vanga vasina mabhengi accounts kwete nekuda kwekuti havadi kuva navo asi mabhengi taona anga achivhara mabhuranchi gore rineri vanga vachidzikisa mashandiro avanga vachiita munzvimbo dzakasiyana siyana saka kufambiswa kwemari kuchava nedambudziko rakakura zvikuru nekuti mabhengi haasati akwanisa kuti apinde mumukaha iwowo wagadzirwa nereserve bank kubudikidza nedirective yavo iyi saka zvichareva kuti vanhu vakawanda vachaita matambudziko ekuti vanenge vasina mabhengi accounts uye zvinhu zvavanenge vada kutenga zvinenge zvichidarika mari yavanowana saka potse napotse tichawana vanhu vanenge vakuda kuti vabhadharise vanhu kushandisa maaccounts avo nekuti ndo yega nzira inenge yakukwanisa kuitira kuti vanhu vadini vange vachikwanisa kutenga zvakasununguka saka maonero angu inini dai mari yati simudzwei kuitirawo kuti vanhu vange vachitenga zvakasununguka
avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Nengo ye National Executive ye MDC Alliance va Patterson Dzamara avo vakashaya muHarare nezuro nechirwere chegomarara vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana vadzamara vaizikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu zvikuru kubva zvakatakatika mukoma wavo Itai Dzamara musi wa9 kurume 2015 vanhu vakawanda munyika vakanyora pamadande mutande avo akaita seFacebook neTwitter vachiratidza kurwadziwa kwavo nerufu urwu mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Shotrayo
pari zvino vanhu vakaungana kuGrandview 7 panamba 11640
ko urongo hwanhasi hwakamira sei
10 AM tiri kutarisira kuti mutumbi waDr. Dzamara uchatakurwa kuenda kumba ukoko kuGlenview paurongwa hwatapiwa nemhuri yekwaDzamara hunotiratidza kuti around 11 to 12 pachaita farewell service ukoko kumba kuGlenview zvichitarisirwazve zvakare kuti nenguva dza1 masikati kana zvinhu zvese zvikafamba zvakanaka mutumbi waDr. Dzamara uchatakurwa kuenda kumusha kwamutoko kwatiri kutarisira kuti ndokwauchiradzikwa muzuva rinotevera saka mhuri yeZimbabwe yese iri kuchema gamba mhuri yeZimbabwe yese iri kuchema upenyu kurasikirwa kwataita neupenyu hwegamba redu Dr. Patson Dzamara
mukushanda nawo kwemakore akati wandei mungati ainge ari munhu akaita se
Dr. Dzamara vanga vari munhu anga akati shingei vanga vari munhu anotenda muzvinhu zvaanofunga kuti ndo zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvifambe munhu anga ane ushingi nekukwanisa kushingisa vamwe munotarisa vanga vari Dr. Petoma Jackson but Dr. kuvhura mabhuku kudzidza zvakati wandei vakazvarwa 1986 zvichiratidza kuti vakatanga kunyatsoita shungu chaifu chaizvo vachinyatsoita zvemabhuku kusimudzira upenyu hwavo izvi vaizviita futi kune vamwe kukurudzira vechidiki vazhinji kubato redu, kukurudzira vechidiki even muZimbabwe kuti vadzidze vanzvere vaverenge kuitira kuti tinge tine mayutsi kana kuti vechidiki vane ruzivo nezvatinenge tichiita. Vadzamara vangari munhu aishandika naye zvakanyanya.
Mungapa here muenzanisa?
Kana tichiita mabasa edu munozo mabasa edu epolitics, tine zvinhu zvakawanda zvatosangana nazvo, asi vebatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe kunyange umwe munhu akapinda padambudziko. Munoziva isusu tine social democrats, one of the key fundamental value yedu issue ye solidarity. Vaibatira pamwe chete nevamwe pane zvinhu zvekuti kana umwe arwara nedambudziko munoziva vanhu vakawanda vanorohwa, vanhu vakawanda vanosungwa nezanupf. Asi nyaya solidarity vadzamara vaibatira pamwe chete nevamwe kuti zvinhu zvifambe. Tinoona vadzamara vanga ari munhu anokwanisa kushanda nemunhu wese weeji yese, yekuti munoona vaka puwa chigaro chekuva munational executive yemain wing vari chiri mukomana wechidiki.
Izvi zvakakosha zvakadii?
Kashoma kuwana uchiri age yekuyutsi pasi pemakore 35 years anopinda mudare guru renational executive, mune vanhu vakuru vakwegura vakati wandei vanenge majena murembu nemadzimai ati kurei, asi vadzamara vakawanika vari mudare iro guru chiroti vanga varatidza kuti vane maturity mukushepa discourse yenyika.
Sei muchidaro?
Nekuti munational executive ndio munotaurwa kuti nyika inotungamirwa sei, zvizvofana famba sei. Saka munhu wanga akwanisa kuti leadership yanga ane confidence navo, nekuti vanga vari munhu waratidza kuti munhu ayaruka pakuitwa kwezvinhu nekupa gwara renyika, gwara remusangano. Saka vadzamara anga ari munhu wekuti aishandika naye nevanhu vese. Ini pachangu ndaiwira navo vadzamara, kutanga kuna dzamara itai chaye chaye, you know. So vanga vari vanhu wekuti vanhu vanoda vanhu, kushanda nevanhu, kusumudzira vanhu nekuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Pawadai vaikutsvaga leadership zvakamira sei, tofamba sei, totaurirana kuti akomana, let's move like this, tichiita zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka, chiedza chive munyika.
Mutevedzeri womutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hatshwayo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remabishop ekereke yeAnglican reAnglican Council of Zimbabwe rakabudisa gwaro richitsigira gwaro rakabudiswa zvonda rapfuura nesangano remabishop eCatholic reZimbabwe Catholic Bishops Conference rakange richishora hurumende richiti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa uye vanhu vari kumbunyikidzwa zvikuru. Hurumende yakapindura ichiramba mashoko aya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vemakereke vanoda kuita zvematongerwo enyika vanogona kuumba bato ravo vagokwikwidzavo musarudzo. Anglican Council of Zimbabwe inoti inotsigira nokubvumirana nemashoko akataurwa namabishop eCatholic. Tabata Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti vatiudze maonero avo pamusoro peukama hwemakereke nehurumende uye kana zvakanaka kuti vemakereke vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Makereke anosiyanei nokuti toziva kuti kune mamwe makereke akataurawo fikira rakapera vachiti avavo havabvumirani nezvakataurwa nekereke remakatholik. Chiripo ndechekuti kana wakamira pamberi pekereke uri muparidzi, uri kuparidzira vanhu vana vakasiyana vanobva kumapato akasiyana, vamwe ndeveMDC, vamwe ndeveZANU, vamwe ndevePDF, vamwe ava havana kwauka vakatsigira. Saka zvinotinetsei kuti shoko racho kana rakanangana nokutsoropodza hurumende ringe richitaurwa iri mharidzo musangano. Asi kana muri kunze kwesangano, kereke ragara, basa rekereke nderekunyatsotarisisa richiona kuti vanhu vari kubatwa sei, nokuti Bhaibheri rakanyatsotsanangurawo madindi akatotaura kuti aiwa vanhu vakadzvinyirirwa, chirikadzi nevana vasina vabereki ngava ngava protect ngava chengetedzwe saka kana kereke irichiona vanhu vachidzvinirirwa vachichema chema vachitambura zvinotokanganisawo kereke nekuti vanhu havazokwanisi kupawo mupiro kana chegumi saka ndinofunga kuti inini sangano reAnglican raita zvakanaka kuti ritsigirane nevamwe vavo vaona kusabatwa kwakanaka kwevana veZimbabwe.
Izvi hazvikanganisi here ukama hwehurumende nevemakereke tichiona kuti mativi maviri aya vanhu vanoshanda nevanhu ukama hwavo hukakanganisika hazvizokanganisiwo here vanhu?
Chiripoichi kuti mukoma wandika kereke hapana zvainotsvaka kuhurumende. Kereke yagara ine basa rakatokura ndo vanochengetedza vanhu vanorwara muzvipatara. Zvikoro zvakawanda zviri muZimbabwe zvakavakwa nemakereke kubvira nechinyakare. Kereke hapana charinotsvaka saka hapana chavanotya. Kereke ndo rakatokodzera nekuti rakazvimirira rega, ndo vakatokodzera kuti vange vachitaura kana vakagumbura hurumende mune chakanaka hapana chakaipa. Nekuti kana ukaona munhu achigumbura munhu akaipa zvichireva kuti iye munhu wacho ndiye akato. Saka ini ndofunga kuti hapana chakaipa kuti kereke ringe richionekwa richipikisana nehurumende nekuti rakamirira side revanhu vari kudzvinyirirwa, varombo, chirikadzi nevari kunetseka nekukonewa kutonga kuri kuitwa nehurumende yacho.
Ava vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rine nyaya yomutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti vanofungidzira kuti gwaro rinoshora hurumende rakabudiswa neZimbabwe Catholic Bishops Conference rakanyorwa nebato rinopikisa vachiti vanofungidzira kuti rakanyorwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kana mutevedzeri wavo vatendai Biti. Mukroniko kanzura yeguta reBulawayo inoti ongororo yakaitwa pamvura yemudhamu reKhami yakaratidza kuti mvura yacho inogona kushandiswa vachiti mvura yacho yakafanana nemvura yemudhamu reNtsema. Mukronika omekare vanhu vana vakafa vamwe gumi nevaviri vakakuvara mutsauna yemotikari mbiri dzakabonderana kuBide Bridge Maneru anezuro chitatu mumugwagwa unoenda kuMasvingo. Daily News riri kutaura pamusoro pekusahwirirana pakati pemutungamiri weMDCT amai Tokozani Kupe nasachigaro webato ravo vaDouglas Munzora. Amai Kupe vari kupomera vaMunzora mhosva yekukonzera mhirizhonga mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ana mukoma wande nevamwe vose vashamarare. Ndotaura ndiri kuno ku Northern Cape kuKimberley ndiri mudhuva. Ndiri kuda kutaura nyaya yevanhu vari kusungwa vasina mhosva rekuitikawo munyika medu muZimbabwe mukuti dai hurumende yedu yeZimbabwe yagona kuchinja maonero nemafungiro because zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika ndiri kuona pamberi apa pachizomuka hondo nokuti udzvanyiri hwacho hwakasvika iko zvino hwazosvika pakanyanyisa manje. Noda kurwadziwa kwevanhu nokuti iko zvino zvichaitika zvokuti kuchamuka hondo asi hondo iyi mamukira yaichaita maonero andinozviitaka. Ichotaka kumapurisa.
tano noka navana blessing maswera seko makadiko ndimi kavashamarari vedu inini zitara kundinazi Benitro Murewa ndimuno mu South Africa muno ndimilangagwa uyo inyadzipi zaruda kwenda notaura ekumateberere nduko kubulawayo hapana kana wani chini chane ndanotaura ikoko imiwe izanu PF yese yakazareko kungotenga chete vanhu kutenga vanhu mazanu PF yese ari ikoko yavo vakangofanana naana kupe munezaona ratamba nepfungwa dzedu ngaasadaro atenga vanhu vake vezanu PF uko hakuna munhu waanombofa akawirirana naine nhau yeguku rauni munoziva dambudziko riri kuitika nderekuti muMGC alenzi mazara macio ezanu PF hakuna bato rinopikisa muzimbabwe umo tiri kupedzerera nguva chenjerai kusungiswa imi chenjerai kuti tingangosungiswa mahara hapana zviri kuitika hakuna bato rinopikisa umo chitsotsi chete mazara macio ndatenda muve nezuva rakanaka
makadii mhuri yezimbabwe ii ndinoitwa Daila paPretoria chanoda kutaura inhau yeconstitution constitution ndo chinchiri kutiuraya muzimbabwe tinofanira kugadzira constitution inorambidza mauto kana kuti masoja kupinda mune zvematongerwo enyika ukatarisa maambasada mazhinji nevamwe maminista vakawanda vazhinji vacho maretired uye masoja ese anofanira kunge asingatoparticipate pazvino zvezvigaro muhurumende vanofanira kunge vari out from there ndozviri kupa mutungamiri wenyika kuti aite political backup achitemba security yenyika ichocho ndochinje kutanga so for the future yezimbabwe chitaura mamiriro evana ezimbabwe panofanira kuti pagadzirwe mutemo wakadaro unorambidza munhu wese akambopinda muchiuto kunge achisarudzwa kana kubata nhau dzematongerwo enyika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakatungamira hurukuro dzisati dzamboonekwa dzakaunza runyararo pakati peIsrael neUnited Arab Emirates ichi chibvumirano chekutanga chapa kugadzikana kwehukama pakati peIsrael nenyika hombe yechiarab mumakore makumi maviri nemashanu vimbo ndeyekuti nyika dzakawanda dzechiarab nedzechimuslim dzichatevera gwara reUnited Arab Emirates dzogadzirisa hukama neIsrael chibvumirano ichi chichazivikanwa seAbraham Accord sezvo Abraham wemubhaibheri achitorwa sababa vezvitendero zvikuru zvitatu mudunhu iri chijudha chikristu nechiislam mumiriri weAmerica kuIsrael vaDavid Friedman vanoti hapana munhu anomirira kukosha kwekubatana mukati mezvitendero zvese zvitatu kudarika Abraham chibvumirano cheAbraham Accord ichi chakakosha zvikuru kuvatendi vechimuslim pasi rose sezvo vachishuvira kuuya kuzonamata kuAl-Aqsa Mosque iri muJerusalem sezvo chibvumirano ichi chichivapa mukana wekufamba nendege kuenda kuTel Aviv vachibva kuAbu Dhabi guta guru reUnited Arab Emirates kuburukidza nekukurudzira nzendo dzakawanda zvinobatsira kupikisa vanopfurikidza mwero vanoshandisa manyepo ekuti Al-Aqsa Mosque iri kurwiswa nekuti vatendi vechiIslam havanamati panzvimbo inokosha iyi pavakashanyira Middle East kekutanga muna 2017 vaTrump vakati matambudziko ari muMiddle East ano gadzirisika chete kana vanhu vezvitendero zvose vakabatana mukurwisa vechiIslam vanopfurikidza mwero nekutevera mikana yehupfumi yevanhu vezvitendero zvose. Pasi pechibvumirano ichi, Israel neUnited Arab Emirates dzichachinjana vamiriri nekutanga mushandira pamwe mune zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushanyirana kwenyika, dzidzo, utano, kutengeserana nekuchengetedzeka. Mukupedzisira, chibvumirano cheAbraham Accord chinoisa hwaro hwekutsvaga runyararo rusingagumi pakati peIsrael nevekuPalestine. VaTrump vakati muono wedu ndewerunyararo, kuchengetedzeka nebudiriro mudunhu rino rese nepasi pose. Chinangwa chedu ndechemubatanidzwa wenyika dzakawanda dzinowirirana muchinangwa chekudzura kupfurikidza mwero nekupa vana vedu remangwana rizere tariro rinopa remekedzo kuna Mwari. Ayo ange ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Yoga Yerenzi Oja Makore Apura Izi, Robson Banda and the New Black Eagles, Nekabokavo Soweto. Sezonguva yedu yapera, tumbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe varezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179. Eco Cash inodzikisa uwandu hwemari inoshandiswa pazuva. Mabishop ekereke Anglican anobudisa gwaro achitsigira gwaro rakanyorwa neZimbabwe Catholic Bishops Conference svondo rapfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.